Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, January 27th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about drought amid reports of serious hunger in Zimbabwe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the drought situation and hunger in Zimbabwe.
8 million people are in need of drought relief aid in Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South provinces, devastated by one of the worst dry spells in years in Zimbabwe. More than 30,000 cattle have died in these regions, leaving most farmers without their most prized possessions.
According to the World Food Programme, about 2.2 million people in urban areas and 5.5 million people in rural Zimbabwe are food insecure. The situation has become desperate, with the United Nations agency appealing for $200 million as it expects to double the number of people it assists up to 4.1 million.
Indications are that the WFP will run out of food by the end of February, coinciding with the peak of the hunger season. Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of Southern Africa. The 2019 maize harvest was down 50% on 2018, with overall cereal outreach less than half the national requirement.
The crippling drought has been fueled by hyperinflation, resulting in prices of basic commodities going up, forcing millions of people to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock, and fall into a vicious cycle of debt.
There is no joy for vulnerable Zimbabweans, including subsistence farmers, who are facing erratic rains. The WFP says this season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas.
Iwambe zulomuhle linganjani lapho khona endaweni esijeneyo namhla ke siyachaya sibili udaba olendlala kanye lokuma elizweni eZimbabwe. Salithembisa ngeviki iphelileyo ukuthi sizalethulela isimo sendlala lokuma kwele Zimbabwe. Namhla ke siqalisile lingakhohlwa njalo lokuthi likhambe kuStudio 7 ntambama ngo 7 o'clock kusiyafika ngo 8 sabe silethulela okunenge. Ye, sizwile ke ukuthi abantu abaningi bayalamba okumangalisayo. I-WFP ithi abantu iZimbabwe yonke jikelele abafika 8 million, singathi ke bayi 7.7 million bahlupheka okunzima. So le nkomo ezinenge ezedlula 30,000 kuthiwa lazo sezibulewe ikoma. Ye, sizwile ukuthi njalo lezulu seliphuzile. So ke sifisa ukuthi silethulele konke lokhu sizwe ukuthi kuhamba njani. Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pafacebook page yedu yeVOA Shona uyezve neparedhiyo. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yenzara uyezve nekushayikwa kwemvura yakakwana iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Umo tiri kuona vamwe vazhinji vachiti ivo nyaya yechikafu iri kunetsa. Sangano reWFP riri kutaura iro kuti pachange pasina chikafu chakanyatsokwana uyezve vazhinji vachange vakatarisana nenzara, sezvo mwaka wegore rino usina kubuda zvakanaka. Nzvimbo dziri kutarisana nekunge dziine nzara dzinosanganisira Matabeleland North, Mashingo neMatabeleland South province. Asi izvi zviri kutaurwa zvakare kuti pane mombe dzakawanda dzinosvika idzo 30,000 dzakawanikwa dzichishaika munzvimbo idzodzi sezvo kusina mvura, uyezve mombe idzi dzanga dziri kushaya furo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa pano. Uyezve kana muchida kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tigokufonerai. Asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu munharaunda dzavari.
Gore rino upenyu hwakatiomera, nekuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana. Gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo, asi iko zvino zvishuwa zvapera. Kana risa mamengo kwakusina nemhosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei, tiri kutozvishaiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi, totongona kuti bhoro rakaderera. Gore rakapera mangu makuru ose tinombosibatsirwa nema Oxfam nei zvose zvinombosibatsira muno munzvimbo muno muward 7 mune mamwa kwachifu mugabe. Asi gore rino hakuna zveshuwa vari kutibatsira, tiri kungorarama pakutambudzika chaipo chaipo. Mvura iyo chaizi kunaya, apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichi ne ichi chiya chiri kutumbuka, munatso kuona kuti zvakatosiyana. Ichi chiri kutotumbuka chakadai, mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa, motoona kuti hapana. Nzara chayo goro rinoti nayo, apa tina vana vari kuenda kuchikoro, tivanoda ma school fees kuti tichenge chibagwe chacho chinowanikwa kumasvingo. Apa chinoda mari yetransport, mari yetransport hatina, upenyu hwacho hwakagozha, apa chiri kudhura, mari dzacho hatisina, tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu kumasvingo. Sezvo muri kunzwa vari kubva vataura ivo kuti gore rino harina kumira zvakanaka, chibarwe mabarwe avo avari kutarisa taona tese kuti pari zvino akatosvava.
Yes, ke siye Matewelen South sibone kuti banzani kona ngale sizwa kutwa ke badingi ukudla nampa abanye abasenyandeni. Irikeshi kona gale enyandene risk settlement scheme. Ake sizwe ukuthi bathini ngohlupho lolo.
Sithola mabili khonoku sithi sithenga okuncane silakho. Njalo lempuphu zibe khona ezitolo ngoba nginje sengike ngayayidinga ngayiswela ngaze ngayizuza nzima. Kubona kusese khathesi. Eso sesibona ngani uhulumende ngabe la iya kubona ithatha amanyathelo ingenele ngoba siza kufa.
That is a lady in Enyandeni recycling scheme. Marvelous. Do we have any other people somewhere else?
Yes, let's go to our next video. Timbonzwa zvakare zviri kutaurwa nevamwe vari kune imwe nharaunda.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndine gara nevana havashandi, simataurire yatikuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamari chotibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg. Tobva taibva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopisana kuti inini kana shuga yashandi andimweti but shuga mba mune musina. Unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokujaka pazu wakawani. Wani wachona uguti. Makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza. Sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mungoitana kadimbu-dimbu moona kudya.
Apo tiri kunzwa kubva kune vamwe amai vari kumashonaland west vachitsanangura ivo kuti panguva ino vari kutowanikwa ivo havachakwanisa zvizva zvokuti munodya katatu pazuva. Vari kutaura ivo kuti chakatokosha kwavari isauti nekuti unogona kuti ukaona sauti wokwanisa kuwanikwa uchiishandisa nezvimwewo. Uyezve vari kuchema chema vachiti mhuri pari zvino iri kutofa nenzara nemamiriro akaita gore rino.
Yes, sesibuyela njalo eMatweni South sike sizwe umnyu baba lapho tuthini ubaba uBhebhe ongukansela eNyandeni.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Ngoba khathesi ngilabantu abakhona 130 abatholayo abaswelayo kusho ukuthi imizi ama-household. I'm 130. I told him about what five. So abaningi vele abazuzuluthu. Lokuthenga bathi nqabe siyathenga ngale JMP. Kusuka kuba cost kakhulu i-transport le umumbo wakho nomunye wabonakele. Plus umumbo wakho nomunye uyabuvela ungakwani amagogoko kumba amabili. Uyabe ingxenye likuligogoko le 3 quarters. So akusine sokuyilosi kuvele sokuphezulu kuindlala kuphele ekhala ngakho. Isikhala ngayo sibini. Mina ngisibili bemfisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kathi esinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senza amari.
That is Councillor Bhebhe of Enyandeni Resettlement Scheme. He is urging NGOs to chip in because he says hunger is a problem in his area.
Mm-hmm. I think we also have an official from Mashingo who is actually talking about the situation in his country. Let's try and see if we can hear from him, an official from Mashingo, on video talking about the situation in his province.
Yeah, I'm on Mashingo. Roughly, we're expecting, anticipating about 1 million people to watch our daru batsiro which kafu. Kunoguma reserve ne muno mutanda. Rumende kuburikiza ne Department of Social Welfare ne Drought Relief Committee wari ku pachikafu to the majority of the residents mumashimo. Rumende ichange ichipa ma 50 kg per family. At the same time, to return to the World Food Program, change the upscaler programs. I'm going to 5 districts. Now, to return to the World Food Program, the 7 districts is in the ownership. The open to the woods are more to good. When you put up with the band of the calf, the NGOs are no longer going to be here. Christian aid. No longer going to be no programs are no longer going to be here. No Red Cross. No longer going to be
aiwa regai tinzwe zvakare kubva kubato reZANU PF vachitaurawo MP veko vekumasvingo ikoko vachitaurawo mamirira akaita zvinhu kudunhu ravo.
Ward 4, Ward 9 and 5.
Okay. Sa MP imi pane zvamuri kuita uye munokurudzira chii kuvanhu vemukonstituenti kana vedunhu rose remasvingo ezeo?
Isu inisa MP wemwenezi isi kuti ndiri nhengo province yeZANU PF. Ndinokurudzira vanhu kuti nguva ichiripo kuti rambai muchirima muchidzvara. Nguva iripo tinogona kukohwa. Nemvura yakanaya iko zvino iyi, tine machanzi ekukohwa. Saka rambai makashinga, rambai muchiita zvamunoita. Iniwo saMP ndoda kutenda president vakati parice tikanopa vanhu mahospitari azvipatara takanozvipa zvese. Ndiri kuramba ndichivakurudzira vanhu kuti chatakawana minda yedu yatakapuwa nehurumende ngatiishandise. Ndiyo inosumudza nyika yedu. Hatingatengi cabbage murutenga ne$45. Isu tine mvura inoyerera yarunde kose mvura inongoyerera. Ngatirime magarden, ngatitotengesa isuku kurutenga tichibva kuminda yedu ichinovatengesera. Vanofanira kuhoda kwatiri, havafaniri kukwira bhazi nohoda kuHarare.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuMP vakamirira ivo bato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya yekushayikwa kwechikafu mudunhu mavo. Vachitaurawo zvakare vachikurudzira vamwe vanga vasati vawanikwa vachidyara mbesa kuti pachiri nenguva shoma shoma yekuti vanhu vadyare mbesa. Saka ndo zvavanga vari panhasi. Tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu uye munoziva zvokuita. Kana muchida kupinda muchirongwa, ibvai manyora namba dzenyu, makanyora zvakare macode numbers enyu tigowana.
I think marvelous. We're joined by our first guest, and that is Mr. Everson Ndlovu, who is a disaster management expert. He is at the National University of Science and Technology in Bulawayo. He is a lecturer there. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Sir, good evening. Good evening to our listeners.
Thank you so much for joining us. So tell us a bit about what is happening in Zimbabwe. You are a disaster management expert and you know these issues to do with climate change, and you are an agriculturalist as well. So tell us what is happening, you know, in terms of drought and hunger.
Yeah, this is the third year running we're hit by a drought. What we've seen of late is that these droughts are protracted and then our farmers are not prepared. That's our major challenge. Preparedness is our challenge. So what we need really is to get our farmers prepared for any eventuality. You know, it's so disastrous to note that every time we are hit by a drought, we are quick to summon, to try and harvest, whatever external aid we can get. But I believe that given our land, given our resources, we can prepare ourselves for this drought. I'm quite aware of the climate change issues, but then still, there is need for preparedness. How? We need to ensure there is adequate water. You know, most of our dams right now are heavily silted. Heavily silted. They hardly can contain adequate water to last throughout the year. That's our major challenge. We don't have water enough so that our farmers can do cropping throughout the year. We have been dependent on rain-fed agriculture for centuries now. And I think given the climate threat, it's high time we change and turn to productive cropping or cropping that can be done throughout the year. That's my challenge. People are losing crops. People are losing livestock. And the hunger issues are quite high across the country. Even in urban areas, you find long queues. People waiting to buy, and if ever you're there, some millions. And we can't afford to lose time on kind of that. We just need to be prepared.
Thank you very much, and stay on the line.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda varipa live feed yedu pari zvino regai timbotora mukana uno kuti kuna Terence Nharo ari kuti ari pano munyaradzi midzi hanzi muri seiko sisimavhi na Gibbs Dube mushipe Cosmos hanzi tirimo mumasvingo mvura yaramba mudenga hama we saka our caller here mushipe Cosmos is saying is actually from Mashingo and he says the water is definitely the rains are not coming anytime soon from what you can see. Edimbiri yawanda ari kuti I'm watching you from Durban. Ishmael Chifadza hanzi muri sei sister andinokukwazisai nemufaro mukuru ndichifarawo nechirongwa ichi aiwa tinokutambirawo muchirongwa uyezve zivai kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa nyorai namba dzenyu makaisa makode namba dzenyu tigokufonerai. Jeffrey Liwaya sister Mavi zvakaoma isu kuno tiri kutoshandira kutenga chikafu chete. Zed Soko hanzi but wachi yakawanikwa wani yatwa bama aiwa ndofunga ati ambosetsa ake vanhu. Kennedy Zitsato ari kuti maswera sei tete Mavi na mukoma Gibbs I'm watching you live from Zimbabwe munogona kutiudza kuti muri kuZimbabwe muri kupi. Christopher Tembo ari pano. Jeffrey Liwayo hanzi muri sei tete Mavi I'm watching you from Cape Town. Laxon Gwizangwe hanzi maswera sei tete Mavi I'm watching you from Polokwane ndiri kuno ku South Africa. Donald Mamboma, I'm watching you live and clear from Rustenburg. Please call me. I watch it on phone right, Gibbs.
Yeah, upamela kumalo uti eZimbabwe kunzima. Eminyakeni yonke abantu bahlupheka okumangalisayo. Uzobuya ke uSindiso Bebe uti ndibukele. Siyabonga kakhulu ngiseSoweto. Uzobuya njalo ke uCarlton Diliza Hlongwane uti kanti eMathebeleni South lina lise Studio 7 kuseGwanda yini kuphela. Lifika nini eKezi, eMambale, eMalaba, koBidi, lakoBhango nezinye indawo. Hayi siyafinyelela khona ngapho. Usimelele kuphela uzabona Thuju. Nxa kule story simnandi siyabuchaya siyabuya khona ngapho. So kunjalo Carlton. Kuzobuya labanye ke abachiyeneyo. Sibuyele kubaba uNdlovu Everton Everson Ndlovu lapha ke oseNust. So yena ukhangela into lezi zabo disaster management. Nxa sesikhangela ke baba Ndlovu sibona ukuthi izula lini kwenziwa yiloko kuthiwa isigudumezi se-climate change. Pho abantu bangazimisela njani ukuthi bakulungise khonoko? Ngicela ukutshaya ngesintu.
Ye, okuqakathekileyo lapha kaba yikuthi sinanzelele ukuthi umkhathi yatshintsha. Lokho yinto ekhona. So abalimi kuhle bagebhe badinge amanzi. Uyakwazi kuyadula. Kodwa nga uhulumende nga lalaba labanye abasizayo basiza kakhulukazi ekudingeni amanzi nokuthi babone ukuthi upstream seyingaphetsha kwamadamu ngayo lapho okuvela khona amanzi kuhlanyele izihlahla ukwenzela ukuthi amadamu angaqibeleki masinyane athole ukugcinakala ukuze alondoloze amanzi amaningi okwesikhathi eside. nyamanzi nekuti kona isikhathi sokuthiwa simele izulu simile sekazinda kudala akusasizi ukuthi simele izulu kodwa silamanzi siyakwanisa ukulima umnyaka uze uphele silime ngenyanga nenyanga ngenyanga ngenyanga sithelezele asuke sibone indlela esiba khona kule mvikeli sekhona emhlabeni akuqali ngathi lokhu nantwana abantu ngakwa-israyeli bayalima bakudesert ibhutonga siyayibona igedi lamadamu bayalima ibele angikhuluma ngebele ngithi ibelebelebele ayikhona umumbu amabele angalanga ngokuthi lakhohlwa angabizwayo kodwa buka lutshona ukuthize nendlala so thina-ke ngendlela abalimi bethu abafunde ngayo ngendlela abantu abagidimisele kukahulumende abafunde ngayo angibele ukuthi singabe sekesikhuluma ngendlala I think the world should be teaching in Kabbalah, teaching in the world. We can never have a value, have a limit, that an available would accelerate the book in the income of 200. That is very well. So we can attend the people of the age, the members of the table of the income of the other season. I want to put together the same way, putting a mouthful of the people around. Scarlet, the same way, the backyard, the windmill. Utshani benkomo aloko kuqakathekile akusasizi ukulima njengakudala ukhanesitshe ukwenza kwethu
ye sizabuya kuwe ubambe khonapho so is encouraging people to adopt new ways of cropping and harnessing water and all those kind of things
tina kola vedu kutanga halo kola
kwazo
aiwa tiri wadima kadiko ikoko
ndizozo
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
hai ndiri kusouth africa pretoria kana mufundisi moyo
aiwa mufundisi tokuchingamidza itipewo pfungwa dzenyu panyaya yenzara iri kunzi yatekeshera munyika
ya chekutanga regai nditaure zveshuwa nzara kuzimbabwe yakaoma munoona kana uchinzwa uri kure nokuti pandanga ndiri kumusha mwedzi wose ndichifamba munzu dzakasiyana-siyana kumamisha ndakataura chokwadzo chakakana uchinzwa paredhio ipapa studio 7 uri kukwauri ukoko unongotaurawo asi kana uchingwaona nzara iri kumusha inochemedza kana ini pachangu ndakachema ndichifamba mukati medzimwe nzvimbo zveshuwa nyika yezimbabwe yakaremerwa kudziko renzara inotyisa nzara iri mukati menyika yezimbabwe inotoda nyasha tendazve torotenda futi nee madhona aya veiyo veamerica vari kubatsira zvikuru nokuti takaona vanhu vachihorefawo mapfunde kutoone pizi dzakasiyana-siyana zvimwe zvimwe zvinobatsira uye futi chimwe chandakaona kune dzimwe nzvimbo dzakafanana na chredzinoti kwana gundo kumanikaland chimwe chaaobatsira vanhuvakoko vane mairrigation ndiwa vanotobabatsira basa sedambudziko ririko ndekuti panguva yemvura yepainenge yapwa mbuzi masare nemagetsi ndozvambuzochekuti vanhu vange vachirara
usiuhoomufundisi moyo dai mambofamba famba nhare dzenyu dzakukakama kakama halo nhare dzenyu dzakuita majelasi imbotaurai futi tinzwe kana zvaramba tozudzuka
kwamataurai
tinzwe
ndii ndiriva kuti zveshuwa nzara iri mukati menyika yezimbabwe yakaoma zvisingabviri nokuti zveshuwa vanhu vari kunhonga susu nemuromo ndakafamba munzvimbo dzekumamisha zhinji dzandaifamba ndichiona ngu vanhu vakasiyana sia zvo zvataingoitawo vanhu vari kutambudzika asi nenhaya ndareve kuti pakubatsirikawo zvishomashopo akukoreswa mumapfunde kwavanonge vachiita nokuti ndakaona dzimwe dzimwewo nzvimbo achingowaniswawo mapfunde apa napa igona kurarama asi zveshuwa munyika yezimbabwe makaoma zvikuru zvinotoda nyasha dzashe kuti dzitungamiri chatiritokumbira inhau yevabatsiri vanokoresa vasamarira vakanaka vemadhona ivo
pane zvamataura muchiti pane nzvimbo dzamakaona kwanga kuine vaihoreswa chimwe chikafu ndekupuku uyezve vaipiwe chii
kwandakafamba ndakaona nzvimbo yakafaa nekuchisumbanje manikaland kwana sumbanje kwachechemachona kwachechemachona isumbanje vheneka nekuna namatikwa kwoita kuna kwagudo kwamuteyo chiredzi noti kunyahanga nzvimbo dzakasiyana siyana dzandakafamba vanhu vaihoreswa kune madona ariko anonzi vanyamwemezi nerimwe dona rekuamerica rinonge achibatsira vanhu namapfundi nepizi nemagaloni emafuta zvakasiyana siyana ndizvonzi zvandakaona zvaibatsirwawo vanhu izvozvo zvichibva nokuti muri vanhu vangani pamusha chichi ndozvinhu zvandakaona zvino zvaibatsirwa vanhu izvozvo ende futi zvechimwe chinhu chandakaona chimwe dembo vanhu vakawanda seata kuti kuno kuno kune mairrigation zvakafaa nekwana gudo zasi problem iko ndekuti kune adha yai inonzi kuadha sumbanje vanhu veadha isumbanje vanovhara mvura yose kuti ende kwavo saka vane mairrigation ari zasaya kana sekuno mvura saisi sazvino zvakusina vanenge vachitambudza vanenge vatoomerwa vati vakadzi vose vakasiyana siyana vanga vachitorara murwizi vachichera kuti vagone kuwana madiridzo avo agone kudiridzwa nokuti vazhinji vacho zvaitosvika pakutsva kuoma nokuti ndo zvaitoraramisa vanhu vakawanda ende futi chimwe chinhu chavanochema nacho dhona rakavabatsira kuti pakurima zvimwe zvirimwa zvinenge vachingotorwa vasingagoni kuwana chouviri saka ndizvi zvimwe saka nzara munyika yezimbabwe yakaoma koita futi kune kuzaka vanokoro futi kwafana kuna sure kuna sure ana chekenyere ndingakuti dzimwe nzvimbo zhinji vanonga vachipihwa asi chiri zvakadero zvazvo zvinhu zvakafanana izvozvo vamwe havawani nenhau yokuti vanonga vachinzimi sezvamunoziva mukati menyika yezimbabwe saka dzimwe dzimwe dzatakafamba tichiona zvataiona tikaona kuchipatara chepasent joseph pane lebhe yemadzimai vanenge vachitambudzikawo futi kane chikafangwe zvitobva kumaruzevhu kumamusha nokuti vagone kurarama zveshuwa nzara iri kumunyika yezimbabwe inotoda ruoko rwamwari kuti vabatsiri vakafanana neunited nation dzimwe nyika dzigone kutongobatsira kuti vanhu vagone kurara nokuti kana vakasadero vanhu vanofa ende futi chimwe chinhu ndakaonavanhu vairarama
aiwa regai tizoipedzisaiira
tete sezvatakasemunhu wakafamba kuzimbabwe akaona chimwe ndakaona zvipfuyo mombe dziri kupera kufa ndo chimwe chaisiraramisa vanhu vakawanda vanhu vanoswera mumasango vachichera chinhu chakafana nemapoteto vanoti zombwe vachibatsira mombe dzavo dzirarame saka hai chimiro chinyika yezimbabwe chakaoma chatinokudai mvura yakanaya zvinhu zvingaita zviri nani chiri nyika yakaoma si mvura yakanaya agriculture yakagona kuoparita zvakanaka vanhu vanobatsirika
aiwa tinotenda kibs
yes lo baba unhlanhla dube ecingweni baba dube kunjani
bai
babai
nyaphila njani poti
siyaphila mfowethu injalo indlala ekhaya bantu
hayi indlala ine kakhulu
akusitele ukuthi kume njani njalo lapho kudabuka khona
hayi la indabuka khona sivile hayi kuyanyiwa
kungaphi khonapho mfowethu ibala lelo hey alikhulunywa ibala lelo
hayi ngeke uhlale ungalikhulumi
hayi kuqala mntana kulabantwana
qele uzofuna silikhulume futhi
hayi ngithi ibala lokuthi ibala lelo liqambileyo lelo ule avoid mbijana
okay
emsakazweni ye kodwa khuluma sibili usitshele ukuthi kume njani ukhuluma inhliziyo yakho yonke
futhi asiphili kahle futhi abantu bayalamba ekhaya kakhulu simo uyasibona nawe ukuthi sinjani baza kutshela kuphela ukuthi okay ukuze abantu balambe yilokhu nalokhu ngokwenziwe izulu wathi uyakubona but uhulumeni wethu wenzani phela ngoba siyalamba sinje uyakubo
wona lapho
asista kanjani
ovela khona ungaphi njalo libanceda njani abantu
ngisesolusi futhi ngisesolusi mina esolusi kwenye indawo abantu kusespringvouten sesikwabeni
kodwa phela ungani ungamapulazi mbijana phela ngale
amapulazi futhi wona lawo anti amakhiwa sawathathela manje akusasizi phela lokwa
sokulinywani selilima inkuni kona ngani
bhuti kuyanyiwa eyi sorry mam eyi
ya okay
akula lutho bhuti akula lutho akulalutho
ye
akula lutho we need assistance from our government
yebo phela
that our government is failing to do so that's the fact
ya
uyabona if i-government is tried by all means to equip us in something esingayibona naye ebambekayo something that is tangible into ebambekayo bhuti ukuthi sibone ukuthi singenzani uma sisuka la siya kuphi
hayi siyakuzwa mfowethu kosele ukugcina khona bobaba
Please of us and Kuluma, Mauti Abuka Katis. Intole, I want to use where I can. I call right.
Yeah.
Lava Batat, Sitata, Lumsava, Tinabanta Munya Mangit, according to our government. What is Tate Lumsav? Major Katis, say we are football Tatel and about one. I didn't want to
go and get to.
We are wanting to eat when I said a CNC.
I la sense sibi.
I feel as sense sense. Ungathatha njani sithi sesithethe. Silaphane phezulu. Uthi ungaphuma umunye sokuthi hayi lona la akathathelwe futhi. Sethathelelwani kusho ukuthi vele into lelo kutsozi.
Yeah, kungani kule nkinga sibi. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi ufonile namhlanje ungadina kusasa mfowethu.
Kungcono ngoba sebeya expose ubutsozi beya expose kabhuti hey uhlale munjalo.
Hayi siyakuzwa mfowethu ungadina kusasa kodwa
singenza abantu amaphuma kimi la aphuma kini ukuthi be expose kahle la anything that is ebunyameni yelila ngiyavele ukhanyeni
hayi kunjalo Dube anthu ubhango kumbe umthembu anthu kuyafanana
siyafanana ubhango nomthembu baba into e1
sibongile mfowethu ungadina kusasa
yeah umthembu osthemba lo
yeah lami umthembu osthemba sibongile kakhulu
mfowethu libelimvake libelimvake esihlelweni lo sikhulu beliqiniso.
Ya okay no kulungile futhi size njalo is very standard qiniso kakhulu ungathola kusasa.
Hello caller.
Hello.
Eh tukusora nani uye zvemuri kupi?
Utana kuma King Sewala ku Botswana.
Ataura itinzwi.
Hai ndakatarisa hangu mamirire kunze zvitwa kuZimbabwe ndaikumbira hangu kuti government yedu yagaiswa zvine voz makatarisa fundi racho riko zvesoka kuti notinga chingwa chacho ka notinga nedutu saka ndaikumbirisawo kuti ngada kwasa kuti mayusa akwanisa kushanda oza mayusa ari nani vozi kwasa tinga chinobatika nayo
kupa nyaya yenzara iri muri kubatsira sei kumusha.
Ndakudzati pamwe dzipega pega unototi kutokwanisa kutotumira bhozi vanenge vachitochema kuti haguna mafuta chaya kudhura izvo zvakunyatsobatika chaizvo so nevana vanenge variko unofanira uchitotumira maschool fees nekudya so tinoona kuti every month ega kutoshandira kupi kuZimbabwe apa kuno kubhozwa vana vachigara zvekuti vatobhadhara rent yokwanisa kuzvibatsira so at least government iri yakwanisa kugadzira zvakanaka zvikwanisa rasi tikwanisa kubatsira mamuchiri nevamwe kune mhuri kumusha.
Makatarisa mari yamunoshandisa muchitumira kumusha mukati yakawanda sei?
Takanyatsotarisa pamwedzi ndosimboshandisa hangu iri 1200 pula takaisa kuma US it's $120 ndo mari yatinozoshandisa kana tichitumira uye tichidzara nemari imwe yatozochajwa pamabhazi vanhu vakuti kana pakuno kusvika kuZimbabwe is $300 pula which means it's $30 futi.
Saka kumusha ndekupi uyezve variko vari kuti kwakamira sei panyaya yekunaya kwemvura?
Kumusha sopandi kwachakonda vari kuti mvura haguna ndochokwadi chiriko.
Aiwa tinokutenda ichaizvo mukoma tatenda.
Yes, ndinotenda.
Pana mukoma Dadza D Gono vari kuti ndi Denek Gono kwamutare ndifonereiwo hamusati mambondifonera. Aiwa tichamboedza kukufonerai mukoma Dadza D Gono Gibbs.
Yeah, let's go back to Mr. Everson Ndlovu who is Mtlovu lo baba kukumalo. Yes, kwa sithatha kukumalo singakayi kuNdlovu. Baba kukumalo chona njani?
Siyachona lichona njani?
Siyachona kumalo akutera abantu kuti lapho khona kungapi njalo indlala injani khona apho?
Mina ngilapha kobulawayo, hayi indlala inkulu lapha kobulawayo, inkulu kakhulu sibili lapha emvela khona eGwanda kuwesi lakho kakhulu kudlula kobulawayo.
Singathi ke abantu badla njani? Nxa ungasitshela sibili ukuthi abantu ngelanga badla kangaki into ezinjalo.
Abanye abantu vele kubayeqisa amalanga, abanye badla kanye ngemva kwetidiza, abanye hayi badla kanye ngelanga. Njengabantu abadala, abantwana yibo bayekuthi ekuseni kwesikhathi bayakwanisa ukudla iporiji, kodwa abadala badla kanye vele abasadla abantu phakathi kobunzima obesabekayo.
Ungathi wena ngombono wakho ubonani sokulobuzima sibili?
Lapha sokulobunzima ngoba sikhuluma nezulu, izulu alikani. Komile sibili khonapha kunje kutsha umoya oqandayo kodwa kula zulu. Ukuthi la njengalapha esivela khona eGwanda ngale Gwanda North, abantu kade sibenathisa inkomo ngoJanuwari, benathisa inkomo emthonjeni.
Hey, kunzima ndoda.
Sikhathi kobunzima sibili, indlala enkulu esabekayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu, phosela ukugcina baba.
Ayishuwa sivili ayithi usela ikolo ukuthi ngabe kuthola bathumela ukudla kumbe imali nje abakwamanye amazwi ukuthi abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba abantu baphakathi kobunzima. Impuphu itholakala kanye ngemva kwesikhathi ukuthi uyibone kumele kube selayinini, abanye zikhuluma kunje bavukela khona emalayinini ekuseni kusesele le mali kayikho.
Hayi, siyabonga kakhulu ngathinela kusasa eKhumalo baba.
Hawu, siyabonga. Hayi, lathi sifonile shuwa duke Mthembu Sithembane.
Hayi, sibongile kakhulu baba Prince Khumalo ungathinela kusasa. So that is Mr. Prince Khumalo is saying hunger is really devastating many families in Bulawayo and beyond.
Mm-hmm.
He says, you know, in most cases in Gwanda, you can have some rivers flowing and all those kind of things. But there's none of that. It's only, there are only a few places where you can find, you know, the rivers flowing. So he says it's really tough.
Mm-hmm. Mm. We have our caller Mkoma Gono, vanga vachitini anisandambo foni rwasi ndiri kunzwa kuti taanavo panhare. Tinokuchingamidza iyi Mkoma Gono, muri kupi?
Tinotenda achitende kwamutare.
Mafara here nhasi mabva mapinda muchirongo.
Ndafara zvakanyanya.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei kwamutare uko.
Kwamutare kwakaoma. Hakuna kana mvura yekunaya, mbeu mumunda angori mashanga. Hatisori nakana tarire kuti tichaona chikafu chinobva mumunda izvezvi. Saka hatitozivi kuti tichararama nei. Chibage huku huri kudhura. Hatitori natariro kana kuti tichaenda kupi. Hatitozivi kana kuti mangwana tinodyei.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Izvi tikutokorokoza zvenje kuzvipa asi kukorokoza kwacho tikungomhanyiswa mhanyiswa nemapurisa. Saka hatitorina kana pekutangira. Hakuna chimwe chinotoitika tisati tatodzingirirwa uko tikutongogoja kuzvina mutare.
Muri kukorokoza gold here kana kuti mangoda?
Gold.
Hakuna
uko hasati asvika asi kuti mapurisa ndofunga ndo ari kutotivhirinda.
Zvinofamba sei?
Vanotombouya kutandanisa murukova. Last time vakatombouya neimbwa vakarumisa rumisa vanhu imomo.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende pari panyaya nyanya yenzara maiti chii?
Zvakaoma vati regere. Tinokwanisa kuti zvavo takwanisa kutenda chikafu chega kunana South Africa. Kana kuMozambique tinotsvagawo zvimwe zvinodyiwa ikoko. Zvino isu tiri kuti tikwanise bhodha rakagumira kushanda pano panhiri apa paredwin iruka richashandi. Saka vakatipawo mari inogona kutitenge kunze. Tinokwanisa kutenga chikafu chega.
Aiwa, mashoko makukutu chaizvo Mukoma. Muve nezuva rakanaka kwamuri kwamutare ikoko.
Let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So Mr. Ndlovu, you were talking about some solutions, you know, long-term solutions of tackling climate change and drought. But we know that the problem is money. Money-wise, the government doesn't have money, you know, to construct, let's say, more dams, to actually establish many irrigation schemes. And if you look at dams like Nchabezi Dam, it was built long, long back. But there's no irrigation, you know, and irrigation schemes that used to exist, like Makwe, Chitripasi, and all those kind of dams. Irrigation schemes. They are completely, you know, destroyed. So where does the government start?
Money issues, money challenges that the government is facing. But government has partners in business, partners in the name of NGOs and other UN agencies like FAO, UNDP, and many more. I think it's an issue of trying to prioritize what must come first. The issue of food security is quite pertinent. And I want to believe that there are private businesses that are eager to invest in dam construction or in the resuscitation of the irrigation schemes that are currently not functional. There are many of these. Some of the dams that you started that you mentioned is actually underutilized. And I'm not sure why. There's so much water in that dam but unfortunately there is no education here. I'm not sure why, but government can also go what we call build, operate, and transfer.
Mm-hmm.
You know, bring the aid to the private sector. In that way, government is able to get the resources that they need to try and revive agriculture in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yes, yakuzwa baba Ndlovu, sithole bambe khona sithathe baba sithole. Baba sithole utshona njani? Baba sithole, yes.
Yakuzwa utshona njani?
Sitshonile baba, injani indlala khona ngapho bantu?
Hayi, indlala ibhahile dibe, indlala ibhahile ukuthi yokudlala.
Ah, usitshethi nxa usitsho njalo utshoni. Abantu badla kangaki ngelanga, injalo kuhamba njani?
Ngikuthi mina ukuzithola impuphu, ngithola igolide.
Mm.
So indlala I think ukuthiwa ngiyacatshangelwa elizweni lethu. Indlala ikhona, indlala ikhona sibili, uyabona izinda nxa uhamba abantu baphithizela bethinga impuphu ungene lapho ufice lapho abantu balayinile balayinele impuphu iye laphana into ezazingekho but kathezike sezikho ilayinile into njalo ungabona lapho ethe yalayinile khona iyazitholakala.
Singathi ke ubuzimo obunje nxa abantu bengazama ukuthi bethi behlale phansi baphumele izinqumo zokuthi kumele ukuthi nxa kulokukoma okunje sikunqabele ngendlela enjenjenje bengenzani abantu babasithole?
Ya, mina nqanje ngokubona kwami ngibona ngani asondaba kahulumende, asondaba kaZulu, asondaba kaMambo nomthwakazi.
Mm.
But indaba yokuba izulu kalinanga iminyaka ephelileyo. So into yabikhona ngokuthi ziyakuseyinga ukuthi abantu bangenza njani. Mina ngicabanga ukuthi abantu abe nje ba uhulumende labantu siyabambana, ama-civil society, ama-companies, ama-NGOs. Abantu babambane bazame ukulwisa umkhuhlane lo wendlala ngoba akwenzi ukuthi abantu bafe indawo zonke bebulawa yindlala. Kungaba njalo kuhulumende la yavumele ama-companies, ama-individuals, ama-NGOs abafuna ukuyimpota umumbu. Bayiphethe umumbu bawungenise aphelizweni. Umumbu utholakale, impuphu itholakale ema-shops izinto. Impuphu yona yehle ingaze yadula ngoba ingaba khona but abantu bengenamali.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungadinelwa kusasa be baba esitole.
Hayi, siyabonga baba.
Yeah.
Mm-hmm. We have our caller on the line. Hello, caller.
Hello, kiti mafela sina mkoma Gibbs masera si.
Ai watiri wadi zvedu taurai tinzwe mkoma Donald Mamboma.
Hayi, ndakabva kumusha mazuva pera ndakandiriko for 10 days.
Ehe. Kwakwa kamira si.
Ndingati kubva uchibva pabig bridge kuna na Litumba kose Rutenga chivi kusvika umwenezi kose kuya.
Mhm.
Hakuna kusvika wapinda masvingo hakuna kana chiriko. Vanhu vaya vanhu vane zhara isiri pachena nyange vakazorima kwa kusina kutonaya.
Mhm.
Mombe dzangofamba muminda musina kana chirimo. Handioni sekuti nyika ichaita kuhora kana akagore rino. Chero mvura ikanzi yanaye kuzvino haai isilete.
Mhm.
Kuti vose vakuzorima vakuzokowa. Ndoda kuti vamwe vanogona kuzoita give up. Asi vamwe vasi vosacharima dzisa.
Mhm. Saka imi semaonero enyu chii chingaitwa kuti vari kunyanyo batwa vanenzara ava vabatsirikana?
Pamaonero anaya panotoda short term plan yekuti vana masangano akazvimirira vatendeke.
Mhm.
Apinde abatsire vanhu. Kana hurumende isamaona sekuti mhandu kana kuti anoshanda nemaopposition party zvatagara chiona chaizvo kuti kea inenge ichinzi pamwe inoshanda neMDC Oxfam inenge ichinzi inoshanda futi nemapata anopikisa vana plan vana old vision hurumende apa ngaichisunura ichiona kuti nyika ina chinhu mudura rayo harina kana chirimo ngavachitendera maNGO abatsire apinde mukati muvanhu abatsire nekuti zvikaisa mumaoko ehurumende zvezvava kushanda nemumapato kuti uori ubatoripi akadaiko kunge vati maNGO apedza ariyo vanokwanisa kuverifya vachiona kuti uyu anokodzera kupuwa ndopi mukapinda maoko emakansela zvive zvashata zvaakuti iwori kubato ripa unondivhotera zvikazodii asi chokwadi chiri munyika ine zhara ndemavhela
aiwa tinotenda
mkomaona hapana kana chanda chero mukavabhasikiti miti yavo yaa vakatora purazi ravo riya riya rekumoria kumwenezi nengu yeya yakutooma yose zvipiga zviya zvabva zvambobuka zviya saka haa chero mukavabvunza vanogubhaizi kunyika ine zhara vabhasikiti
abhasikiti
vakuda kwashe basikiti yambo akavhera ye.
Aiwa tichavatsvaga tichimbovunza kuti zvakamira sei asi tinotenda chaizvo mukoma.
Havo kune nezvi kunoti vane bata murefu bata mufupire zhara hakune nyika ine zhara tiri mazenazi.
Mhm.
Vandidavo kuti vahurumende isunure chaiko chaiko.
Mhm. Aiwa thank you so much mukoma Donald. Muve nezuva rakanaka.
Mm-hmm.
We have a WhatsApp message that just came in from Takawira Kampikinyu. Akapikinyu, we usually have him as a guest, I think, you know, a little while before, but he's been traveling. But he said, but honestly, things are not well in Zimbabwe. Mombe zirikufa, madibi akuchina, foot and mouth, and anthrax, wreaking havoc. So he's actually just saying he did visit Zimbabwe recently, and he's saying the situation is very bad. Mm-hmm. You know, before they had these dips where people would go and take their kettles,
yeah,
kudibi, to dip them, you know, for other diseases, mm-hmm, like, you know, ticks and, you know, other diseases. Yeah, but yeah, he's saying none of those are operational right now.
Mm-hmm.
So the situation is very bad. And then he says NGOs and government programs can manage to assist only 17% of the families, which leave 83% of people in need. We should rethink our reliance on maize as a staple food. It is foreign to susceptible to climatic shocks. Mm-hmm. Maybe beans, the government should stop subsidizing maize in regions 4 and 5 in focus and focus on livestock development in these areas. So that's his contribution.
So I think Mr. Everson Ndlovu is also an expert in agriculture. So, okay, Baba Ndlovu, kumbe ngiqale ngiye kumashongane qala ngakayi kubaba Ndlovu. Mashongane kunjani ba?
Yankona.
Ye, ungabe ususe goli?
Ah, ngibuye nini ngiqede nyanga ngisekhaya sengila egoli manje ngibe ekhaya ngoDisemba.
Ulimile yini khona ngale khaya?
Kuzi. Ngali mayimbula ingamanga nje limanjana ayini imvula ayiko imvula.
Ye madodo kunjani kodwa tshiredzi? Kome khaqa lakho.
Omile kuoma kuoma kuti ha irrigation wazi le tshala kona akuna madamu le indawo ile tshitsako kakhulu wabona.
Mhm.
Leti ikinga le ngibona kuinto yenzakala ko Zimbabwe. Neti uyabona ilizwe le Zimbabwe libe lifuze likhuluka kuti ilizwe le line disaster. Manje uyabona ithi ulalele iRadio Zimbabwe ayikhulumi ngedala.
Mhm.
Manje le ngimangala la eSouth Africa kuthi ithi kungatshaya imkhukhu wabona la eSouth Africa ngale ngine ngihlala emkhukhwini.
Yeah.
La egoli. Uma kutshaya imkhukhu uzozwa i-government ibize ithi hei i-disaster yenzeke lapha manje i-government ayingenele bakhale. Manje le Zimbabwe indlala leya ilefuze yona i-government ikhale ithi bakhulume kuthi isela. Ayisi into yokudlala la singenelwe straight. Manje bathulile ayikho into bayenza.
Mhm. So manje nxa abantu bengalimanga mashongani, nxa lingalimanga ekhaya, kona ngale tshiredzi lizadlana.
Ah, akuna into yenziwa because akulimwa ngikomo zonke leti le ikinga inkomo sizingenza ngekani le kugona rendzulu tse. Lisile mara sifanga kanini ningi ngoba le siyaposta sizingenza azifuneki kona le. But imvula yiko komile kuoma koma ufana nala. Uyabona la emgwaqeni la kuhamba kona imoto.
Mhm.
Kwenze ngale ndlela le but uyabona ukuthi wabona la eSouth Africa labakhuluma ngokugula le kuse China lo ngikho labakhuluma ngakho indlala abakhulumi ngayo manje le kusho ukuthi ukugula lokwe China kwafika eZimbabwe ha bathi bayophela because la eSouth Africa bakhala ngokugula lokwe China abakhali ngendlala bakhuluma ukuthi if ukugula lokwafika la abantu basinto bazophela abakhulumi ngendlala okufana neZimbabwe.
Hayi siyakuzwa mashongana ongathina kusasa ba.
All right.
Okay, Papa, so that is Mr. Mashongane is from Tshiredzi. He says he was at home, you know, up to the end of December. So he says there's nothing that he did in terms of, you know, cropping because there were no rains. But he says, you know, they are trying to take their cows and, you know, their cattle or livestock to Konarejo National Park. But normally the park's officials don't like it at all. So, but he says they're doing it by force because there's nothing they can do. So it's better to have a few cows saved than to save most of those animals. So he says people must balance those, you know. Mm-hmm. So he's a very bitter man.
Tombo yendera mberi chiku chingamiza ipano pa chirongwa chedu pa VOA Facebook page ndiyo yoshona Lawrence Siziba aripana pa Lawrence arikuti the government is sleeping on the job is not very happy Maroja panastensi arikuti ya mufoni imi ayo watishaizo kufonira Willard Majoni Manyanda arikuti maskera seiko pa chirongwa atiriku kunzwa hii ndirikuno kufree states now William Majoni Manyanda akanda shakari namba yake asendekera mwana wevu aripano arikuti arikunyoro talent muchemo anzi murise kutetema vini ndiri kuno ku Zimbabwe ha kurukurwadza kugara ndisikuzva kuti muri kupi munogona kunyora kwamuri kuitira kuti kana tichikukwasai tibvataziya kuti muri kupi
gigs so let's go back to Mr. Everson Lovu. So people are actually raising some issues like, you know, planting drought tolerant crops, but we have seen this you know, happening every time when there's drought. The government makes some of this calls, but nothing happens. So what is going on? Why are people not prepared to plant sorghum, millet, rapoko, and even legumes?
Yeah, that's quite a pertinent issue to debate on. But what I my take on that one is that we're so fond of millet to the extent that we have forgotten what used to be ideal foods in our region. That's the challenge.
Uh-huh.
People don't realize that maize was actually stock feed from where it came from. But because of the impact of colonial living, people tended to favor maize instead of our own grain, sorghum, millet, and some other foods.
Uh-huh.
It's very unfortunate. It will take concerted efforts in terms of education to try and re-educate our people to appreciate that these foods are ideal. In fact, I'm reminded of a saying during the HIV/AIDS pandemic where Zimbabweans were actually reminded by a white lady from America to say millet and sorghum are actually ideal crops for people that were living with HIV and AIDS. Imagine we are being told by foreigners that our traditional foods are ideal. It shows how much education we need in terms of re-educating our people to begin to appreciate what their forefathers used to eat. Both governments and the other sectors, say the NGO world and the individual, should invest in re-educating.
Thank you very much, and stay on the line. I guess we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello, Tete Masorase.
I want to square it. I'm going to ask you, Mkupi.
Mkupi. Ndiyo Cape Town.
Taurite nzwi.
No, ndiuda ngu taurangu ni nzara irukumusha wu.
Ehe, taurai.
Saka, nzara irukumusha tete, inimi sandri kukumbira hangu inini. Kudenu kutitango nzwana tese vana wuku Zimbabwe. Nekuti kugarataka chema e Paris nezika. Vamwe turukusia waka zwedu vana ende makure warukuita warukukura sukungeti. Isiso atisisiri na pungwa wa bereki. Bati tituri na pungwa. Asini kuona situation ili kuitika kumusha. Turukutiza, muno ziwa kusia imba ya kadaro. Uenda, okana tukusia vana. Tirivano wakuru, embe Zimbabwe, Zimbabwe inyika yanga inechika zaiza ya kazara. Bati parizu na hizi. Zongo itasu kungeti, tese atina pungwa. Bati tituri na pungwa. Asi ini chanduru kukumbira, ngatibatane, tese wana, nukuti katika da kutiti gati.
Nari zenyo, hello? Caller, I'm not sure what's going on with his line, but he was coming up with a very, very valid point. He says Zimbabweans should unite. Because as much as people complain, but if people don't have a united front, then there's no way where people are going.
Yeah, Baba Ndlovu, abantu bangabambana bezama ukuthi benze abakwenzayo kambe kungalunga yini ngase sikhangela konke konke okwenzakalayo singangeni kakhulu kwezombusazwe but sikhuluma ikakhulu ngakhona ukuthi kuyahlupha udubo lolu lokoma kuyahlupha njalo ukuthi abantu abala kuhle.
What December ngithole i-paternity evela kubangani bami eGwanda North. Ngahamba ngotshingela ngabona ukuthi i-paternity ihlekangaka ivela njani. Ngafika kwele ngadi abayinikwa i-Durban Trust. Sebelo mungu osuzavuthwa, I'm sure that they sebedlile. Balima bendawonye laba balima. Bekhanele okungabanika ukudla, okungabanika le mali njalo. Number two, ngifonele ngabafowethu abaphila besegoli. Bengitshele ukuthi kithekhaya kube nivileji ukuthi akwesentoki. Izakhamizi zibambeni zathenga injini yamanzi. Sezipampa amanzi from efuleni uChatshani usiya emakhaya azo. Sebezilimele imbhida, benanzelele even le mumbu. Umncane ngoba indawo zincane but bakwenzele ukuthi indlala injani ithayile so ngokobambana abantu banakho ukuthi ukhulu abangakwenzi okwesithathu esiwukuthi nakho bekhuluma lomzawami olima esegwande wendlule khona ngalo izolonje ekuthenge amasaka estokfiti engitshele ukuthi khona ngo-November inkomo luthengwa ngabathengayo between 800 to 2.5 thousand rand. Futhi babuyile sempipu esinokuthenga inkomo nge-2.5 thousand rand bayama abantu bathi akwenzi. Sekumenzele ukuthi khona abathenga inkomo laba omidlumeni bazakhuga bona bathenga amasaka abafisa kodwa sebefuna ukubuya bethatha inkomo almost mahhala. So izakhamizi ezibambele ukuthi asibe ngeqhwele zenjani eyi-1 esigabeni lesi singarete ngabantu labo. So nginanzie ukuthi khona abantu bangabambana babophe into abayebopha esigabeni sabo kuyatshintsha nendlalo iyabaleka.
Hayi siyakuzwa kakhulu ubambe khonapho ungayikatshana silo muntu ecingweni mavela sikhumba
silaaiiiemunasiegeitingobaibisa vari pamalive feed edu kuitira kuti mangwana havasanetete vanogara vachiuya pano zuva nezuva vatatadza kukufonera nhasi pano pavoa shona tinotikumbira ruregerero asi vatakwanisawo kutaura navo tinokutendai chaizvo zuva nezuva munenge muri pano uyezve kuna vava vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kutaura nyaya yenzara asi gibs nguva dzedu dzinenge
dzachiranaaanisezamberi upamela kumari usitumezere mulaizero mumavela silapo kuti baba dube sicela likhangele amashurugwi abulela vantu ematopo emapisa so there's an issue there so I think we're running out of time and we have to leave it there. With our guest this evening, disaster management expert, Everson Ndlovu. Mr. Ndlovu, thank you very much for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Gibbs Tuba in Washington, D.C., saying goodbye.
Aiwa pana mkoma vanyora pana pamkoma Jimmy Ben hanzi kola avhiringidzwa nenetwork hake but anga ane points ari kutaura nezvamukoma vanga vari kuti vanhu ngavabatane. Aiwa ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana paLet's Talk ngatikurukurei apo tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika nekunze. Muve nezuva rakanaka.
Nera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yisi